kumanira kana kavatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu mbudzi 22 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvi zvindabva kune vari kucelebrate. Ndichitori kusina noise ndirikuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho chaicho ndechipi kuti because ndine mutarisiro wekuti vanhu vane zvava kutotarisira.
Vakarwawo nderusununguko vanoti vanhu ngavafare asi vanofanira kuziva kuti havafaniri kukanganwa chazuro nehope mushure mekunge vamugabe vasiya basa.
Ari zvino ari kutonga ndimupoko kuzikumbiriro remutemo rinotaura kuti izvo kana purezidendi akafa kana kuti akaresaina anga ari last acting vice president anotora, saka papasara one vice president bete, zvoreva kuti ndimupoko. But mupoko uyu anotonga 90 days kuri kusvika pekuti zvanhu yapa zita kuna Speaker of Parliament kuti mutungamiri wedu ndiuyu. Saka ZANU ikaendesa zita mangwana mutungamiri wedu ndiMnangagwa ndiye atokutotonga iyi.
Vabiti vanoti pari zvino vapelekezela mupoko vanova mutevedzeri vanga vari mutevedzeri wavamugabe ndivo vari kutungamira nyika kusvika bato reZANU PF razivisa mutauriri wedare reparamende munhu arinoda kuti atungamire. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti nhasi vari kuzozivisa nyika kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamugabe vakasiya basa nezuro mushure mekunge dare reparamende rainge roumba komiti yekuvaferefeta kana kuti kuvaita impeach kuti vabviswe pachigaro. Asi munyori wezvemitemo mubato reZANU PF vaPatrick Chinamasa vanoti vaimbova mutevedzeri wavamugabe vaEmerson Mnangagwa vachadzoka munyika nhasi kuti vatore mhiko yekutungamira. Vamunangagwa vatendawo mhuri yeZimbabwe kumashoko avatumira kuvatori venhau nekubvisa vamugabe pachigaro vakati vanhu vanofanira kushanda pamwe chete kuti nyika ibudirire. Asi munyori musangano revakarwa hondo vaVictor Matema Danda vanoti rwendo ruchiri rurefu.
Ndiripo paverengwa tsamba naSpeaker weParliament, saka ndiri kuzviziva kuti vasiya basa vamugabe.
Mazvitambira sei?
Ndazvitambira sei new challenge. New challenge pakuti zvakaoma safeguard victory kudarika kurwa. Kurwa kuri nyore pane kuzochengetedza nekuzadzisa zvido zvekurwa. Saka ini pachangu instead maybe yekucelebrate nditori nehomework yekuti saka zvinozovei, zvinozofamba sei. Ndiri kuona zvangu excitement iri mune ama mapolitical players maybe vanga vasati vajoina politics kunana 1980 patakamboita kufara kwakadai. Vamwe vanenge vatove reckless and so on. Asi challenge yatave nayo yezvino ndeyekuti taisa culture yekuti vanhu veZimbabwe kunyange vakapesana pamafungiro nemaitiro asi kana vaona nyoka yapinda mumba vanobatana voirwisa. Saka izvozvo ndozvautozongoitika kuti nenguva inotevera kana vanhu vakasashanda vanongopedzisira vabiswa nenzira imwe cheteyo. Iri kundinetsa ndeyekuti taenda kunozvima takawanda seZimbabwe pakudya tichange tiri tese here, ngatimboti zvinodyiwa zvacho zviripo. Saka mibvunzo yandisati ndapindura ndofunga handisati ndapindurika pairi. Kuda ndichazopindurika kana president vari kuuya vamisa kabineti yavo. Ndinoziva kuti iye zvino vamwe vave kutotanga patronizing and so forth and kutopretenda kuti takatine imi mdhara zvazofamba zvakadai ende takatambura in the hope of getting post. Saka atidi kuti tione mistake yanga ichitwa naMugabe yekusatarisa kuti munhu anokwanisa here basa izvi. Zvinhu zvakaoma. Iwe kana uri mutungamiri dzimwe nguva unofunga kuti munhu andiri kupa basa zvaanga achiita nezvaanga achiratidza ndo zvaanoramba ari. Iroro rinosvika roita gororo. Unogona kupedzisira wobhulemiwa nekuda kwemunhu iye. Saka ndinoona mutungamiri ari kuuya ari munhu ane basa guru randisingazivi kuti anoriburitsa zvakanaka sei nemhaka yekuti ndo ari kii pekuti timu inoestablishwa ichave neinganzi cohesion here nyika inoiona ichiti kudii vanhu vedu vaakuongorora nemhaka yekuti tavasunura maziso zvasiyana nezvekuma1980 and so forth. Saka ndinofunga kuti purezidendi Mnangagwa pari zvino munhu waanotori neheadache yekuti apa ndopamisa sei apa ndopamisa sei nyika haina mari yakapera and zvakawanda zvakapedzwa. Mari dzakatorwa dzikanoiswa kunana Hong Kong kunana toita sei kuti zvidzoke zvinhu zvese izvozvo. Saka inini izvozvizvi ndabva kune vari kucelebrata zvitori kusina noizi ndiri kuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho chaicho ndechipi kuti because ndine mutarisiro wekuti vanhu vane zvava kutotarisira and zvinoda kuti maybe first 100 days zvinhu zvinge zvaakutaridza kuti zvinodii kana kunyange kwozoendwa kumaelections vanhu vange vaona kuti pane mapositive signs. Saka zvino pane dambudziko semuzano PF pane dambudziko even rekubatanidza batanidza pati yanga yaondongwa ondongwa nevakare vaenda.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvazvipira kurara muAfrica Unity Square nhasi kusvika vaMugabe vasiya chigaro. Kuti tinzwe zvaitika apo vazozivisa kuti vaMugabe vanga vachizosiya basa, regai tinzwe kubva kutore rwenhau Patricia Mudadigwa.
Amai Nyarai Mabhoko vanoti vazadzwa nemufaro mukuru nekusiya basa kwavaMugabe. Amai Mabhoko vanoti vaMugabe vanga vave nemakore akawandisa vachitambudza vanhu.
Ndiri kunzwa kufara nekuenda kwaita president nekuti vakatanga kutonga mai vangu. Inini ndikabereka vana vangu nanhasi vanga vachiri kutonga ngavaende enda tichadi kuvaona tanga tichitambudzika makore esawo. Iyo zvinhu nesetiti yezvo vakatanga kutonga zvichiberekwa. Ngavaende vaMugabe, ngavaende. Tafara nekuenda kwavo. Tafara nekuenda kwapresident Mugabe. Zvaita mari yakuya mahisa takurarama zvakanaka muZimbabwe.
VaGlad Obanford vanotiwo vava kutarisira kusimudzurwa kweupfumi nekuuya kwevemabhizimusi munyika.
Tiri kufara nekurizaina kwaita Robert Gabriel Mugabe nekuti tikuda zvinhu zvakashanduka, tikuda economy iri stable, tikuda mainvestors kuti auye. Isu tiri vanhu takadzidza asi hatina mabasa. Tanga takutoita zvimwe zvinhu zvisina kukwana, vanhu vazhinji vakoma nevanin'ina takabvisa madrugs kuti tidzise frustration nestress yange ichitinetsa nekushaya mabasa. Mugabe atogona because dasina kudaro nhasi tanga tiri kudzokera kumba. Taida kunomufosa iko kwanga ari ikoko asi tinotenda Mwari kuti vadaira munamato yedu. Tikuda kuti economy ive stable, mabasa auye. Ndo zvatiri kushuwira izvozvo.
Kuenda kwavaMugabe kwafadzawo vachatenda tavasiva.
Ini ndinonzi tatenda tavasiva ndinogara kuHatfield muno muZimbabwe. Ini ndafara chaizvo nhasi because tanzwa kuti vaRobert Gabriel Mugabe vasaina vaenda. Endai musadzoke, musadzoke futi. We are so excited, riri kufara. Nhasi mafaro kuAfrica Unity Square. Tichafara kusvika tadonha nekufara nokuti Comrade Robert Mugabe vaenda. Endai musadzoke, tiri kufara. Nyika yese iri kufara nhasi.
mumwe mugari wemuHarare vatakudzwa shoo vati vari kutarisira mutungamiriri anowanisa veruzhinji chekubata.
Tafara zvikuru no Robert Mugabe aenda. Tikuda leader anouya anotungamira food on the table kunyanya kuvanhu. Anoema welfare evanhu, mabasa kuvanhu, vana kuzvikoro, everything. I think pakadaro is good. Inangwa ndina leader wandoda kuti ndichiti nominate. But ndinongoda leader ane maqualities ekulidza munhu, ekulidza nyika kuti nyika yedu iende kumberi.
Mushare Sekaistole vati mushure mekushungurudzwa kwemakore mazhinji nehurumende yava Mugabe, nhasi vari kufara nekuti vasunungurwa. Amai mo Blessing Mujuru vaudze Studio 7 kuti vanga vasingambozvifungiri kuti vaMugabe vanga siya vega chigaro.
Ndakati tikazvifungiri tikutobva kubasa ndopatanzwa mabhera kurira kuti ha zvaita. Ya ndizvozvo.
Kusiya basa kwaitwa navaMugabe kwavakureva kuti vakadzingwa semutevedzeri wavaMugabe vaEmerson Munangagwa vave kutora basa ravaMugabe zvichitevera chisungo cheZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iko zvino tochienda kwaMutare uko kuna Lloyd Amoyo kuti atiudzewo kuti vanhu vatambira sei kusiya basa kwavaMugabe uko.
Mumwe vagari kwaMutare varameketa pera vanoti utongo wavaMugabe hwange honetsa nyika yose.
Ave ndatofara kuti varizaine nokuti vaMugabe vakwatinetsa munyika munomu. Tarogona masoja akanaka sereji ende wagona zvakanyanyisisa. Tikufara taba New Zimbabwe new beginning ende mabasa ese akuvhurika pari zvino so tikutofara kuti tava mabasa akawandisa. Ehe tumba matumiro nati tautavhura manje tega manje nokuti masoja atibatsira munhu anganetso ende akati chikwambo chemunhu chaje.
Vashuwa pedyo vanoti kubvuma kwaita vaMugabe kusiya basa zvinhu zvakanakira nyika.
Ari kuita vanhu kanotoradza mafeelings avo towadzi mudharo angatinetsa dzaakufara at least taakutanga kuti one zvinhu zvinokogona kunaka.
VaPatrick Chiso vanoti kuvapo kwaMugabe kwange kwakasungira vazhinji mikana yokuita zvinofambira mberi.
Takasungirwa play kune vamwe vanhu vakadzingwa basa vaigonogadzira nyika bhati vaingodzingwa zvisina musoro saka izvi zvanaka manje ngatiipamberi nekugadzira nyika ngaagadzirise zvese zvainetsa tida mari munyika tida mabasa tida mabasa onai vanhu ari kunetseka Zimbabwe kana zvigona kuti ngatitogarwe ngariite zvarinoita ngariitire mabasa munyika rogadzira zviro zvogadzirwa kwete kuti mari dzinongotorwa dzichingoenda zvisina musoro.
Vaivanzi Gore vanoti vose vakange vatizira kunze nekuda kwekudzvanyirirwa vaMugabe vave nemukana wekudzoka munyika kuzoshandira nyika yavo.
Kudanaka vanhu vese vakatiza vakaenda kune nyika dzese kuda kutiza nyaya yaMugabe dzokai kumba tiuya tigadzirise nyika yedu zvakanaka hatisina chinhu chekuita pamunomu yai aenda aenda Mugabe mabasa ngaaite Mugabe wamama uya kumba vanaese uyai kumba vanoesa kusouth america uyai kumba chouyai kumba izvozvizvi ndatenda.
Vanesumberi vanoti vava kutora mbudzi 21 sezuva rerusunuko rwenyika yeZimbabwe.
Mugabe asiya basa and this is our independence day. We never thought this day would come on your life. So happy independence to everyone. Pamberi nechena chiwenga
waenda detector raenda. I'm very happy happy Mugabe waenda.
Amai Alice Dube vanoti vari kupemberera kwazvo.
Airi watiri panguva yekufara nezvaita president kurapa.
nezuro maneru vakapaza chitoro chechopisi chinova chavambekelezera mboko avo vaimbo vemutevedzere wamugabe ndakamirira studio 7 mamutare ndine Loida Moyo.
Mukuseyawo nyaya yekusiya basa kwavamugabe tabatawo mutungamiri webato rinopikisa repeople's democratic party vatendai biti
tirikunzwa kufara kana kufamba kwacho tichaita kunge tichamhanya tisinaya kupfeka nhasi nhasi kuchabatwa mapenzi akawanda marari mukozoti upenzi hwokufara tirikufara kuti baba ava vazotiregererawo saka nhasi tombofara mangwana tichaita matambudziko akawanda vachauya vachatizoti vachaita sei ava vengoro dzavo dzine pfuti hatizoti vachaita sei but for nhasi we are happy tomorrow we fight tomorrow's problems tomorrow and our challenge ndeyekuti tichada kuvaka nyika yedu tiri pamwe chete to build an inclusive society we tatrakidza pasi rose we shown the whole world kuti togona kuita zvinhu zvedu tichiteedzera mutemo tisina kuurayana tisina kunyanyotukana we can do our things in a peaceful way so taita example ichastadwa nevakafunda vanoita politics nepolitical studies makore anouya asi nhasi tiri kumbofara mangwana ticharovana nevachauya ivavavo and toda kumeka sure kuti hakuna mumwezve munhu achaita mugabe muno hakuna zvemwe achaisa nyika ino mupoketi yake tinomudambura kunyanyanya zvatakaita Saturday mumastreet emuzimbabwe
kuti ndiani ari kutungamira nyika pari zvino uye zvinozofamba sei tichienda mberi
pari zvino ari kutonga ndimupoko because bumbiro remutemo rinotaura kuti izvo kana purezidendi akafa kana kuti akaresaina anga ari last acting vice president anotora saka papasara one vice president chete zvoreva kuti ndimupoko but mupoko uyu anotonga 90 days uri kusvika pekuti zanu yapazita kuna speaker of parliament kuti mutungamiri wedu ndeuyu saka zanu ikaendesa zita mangwana ichiti mutungamiri wedu ndimunangagwa ndiye atoo kutotonga iye kune ngwangomirira chete kuti achiti waswear in nachief justice so that is going to happen I'm sure before Friday so ngwena ndiye ari kutonga but even though asati ane matongo
saka vamupoko avo mati inozofambiswa sei nyaya yavo zanu pf inofanira kungoita mukati memazuva 90 aya chete
90 but 90 kamins unogona kuita within the first 5 seconds within the 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours you don't have to wait for 90 days constitution inongoti within 90 days ipaizita but the assumption neconstitution ndekuti haparty ichada kuita congress yayo yozopa zita iyi
upfumi hwenyika hunenge husina kumira zvakanaka vabiti chii chingaitwe kuhugadzirisa sezvo vamugaba vasisipo kudai
pakutoda nyanzvi pakutoda kuti tidhile nemastructural issues chekutanga pachaita challenge yebudgetary support pachaita challenge yemacroeconomic stability pachaita challenge yemahuge expectations because vanhu vakawanda vari kutotarisira kuti hazvatopera tatomi independence but you and I know kuti hazviweke like this so the economy is going to be a nightmare but it's not impossible but pachada shangwiti dzinosenza
vamwe vari kuti panomboda kuti paumbwe hurumende ingafanobata matomu imi mamuchiti national transitional government nezvakadaro daro ndo zvinofanira kuitwa here apa kuti zvinhu zvifambe mukugadzirisa matambudziko ese akasangana nenyika
ya izvo tobvumirana nazvo ndo zvatakabvumirana isu kuvemdc alliance tobvumirana nazvo nekuti hakuna bashasha ingati inozvigona yega ndezvekutobatanidza toisa musoro pamwe chete semazimbabwens tokumbira vari dzemari kuti timhingine tifambise nyika yedu so it's going to be a challenge but it's not an impossible one but none of us can think that it can go alone
tabatawo vaimbo vamuteedzeri wemutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa muzvinafundo Arthur Mutambara
nhasi izuva guru muzimbabwe vamugabe vasiya basa vamugabe vakatonga zimbabwe for 37 years vanga vagarisa pachigaro uyezve vanga vauraya nyika yedu saka tafara chaizvo kuti vamugabe vadini varova pasi asi chikuru ndechekuti toitei vamugabe vaenda zuva ranhasi nderekuti ngatigadzirei nyika ine matongerwo akanaka ngatigadzirei nyika ine upfumi hwakanaka ngatigadzirei nyika ine mabasa nyika ine zvipatara ine zvikoro zvinoshanda saka basa guru ratotanga nhasi paenda vamugabe yes tiri kufara asingati safari saba maningi pani basa apamberia nekuti mukana wauya kuZimbabwe mukana ugadzisa nyika yedu kuti sarudzo dzedu for example wesarudzo dziri pachena economy yedu iwe economy yakasimba ine mari yayo upfumi hwedu woupfumi hunoita mwana weZimbabwe awe nemagariro akanaka saka ndiri kuti izvo nhasi harisi zuva rezanupiyefu izuva remaZimbabweans ose vanhu vakaenda mustreet takaenda mustreet musi wesaturday hatina kuendera zanupiyefu pahwi takaendera Zimbabwe takaendera kuti ngatidzingirei vamugabe pachigaro tigadzire nyika saka vana veZimbabwe ngavabatane vasimudze nyika ive nematongerwo akanaka matongerwo anobatana nenyaya rebumbiro remutemo matongerwo akajeka ekuti nyika yedu iende mberi
saka zvii zvingade kuitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika aya muzvinafundo mutambara
chekutanga inyaya yematongerwo enyika panyaya yematongerwo enyika tiri kuti ngatigadzirei mitemo yesarudzo mitemo yemidziya mitemo yakashata ngaibviswe munyika vanhu ngavasarudze vatungamiri vavanoda muna 2000 muna 2005 muna 2008 muna 2013 sarudzo dzedu dzanga dzakasviba ngatigadzirei nyika yedu kuti sarudzo dzedu dzive dzakanaka vanotongamira Zimbabwe vanotonga Zimbabwe vave vatongi vakabva kuvanhu chechipiri inyaya yeupfumi ngatigadzirisei upfumi hwedu kuti vana veZimbabwe vave vanova neupenyu hwakanaka zvikoro mabasa zvipatara minda zvese izvozvo izvi zvinoda kuti zvive zvinogadziriswa kuti zvaitika nhasi zvive nemeaning zvaitika nhasi tagadzira Zimbabwe itsva
Profesa Mutambara vamwewo vari kuchema-chema kuti tinogona kupembedza ngangane inobata mai vachiti vamunangagwa kuti vawandudze zvinhu zvinogona kunetsa zvakare
inyaya yakanaka yavari kutaura iyoyo ndosaka tanga tiri muno muZimbabwe tichiedza kuti chatiri kubvisawo mugabe izvi hatiri kubvisawo mugabe kuti vamunangagwa vapinde ba hwi handizvo zvatiri masisi muno tiri muno muZimbabwe tiri kurubvisa kuti vamugabe vaende tigadzire nyika yakanaka saka tinodayira kuti ivo vamunangagwa kana vapinda vaita purezidhendi nepati yavo vatanzwisisa kuti aiwa kuenda kwamugabe haisi nyaya yezanupiyefu chete some of us inini pandiri panapa takarwisa vamugabe kubvira 1987 30 years
vaimbova mutedzeri wemutungamiri wehurumende muzvinafundo Arthur Mutambara vari parunare muHarare makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave zvichakadaro vaimbova mumiriri weamerica muZimbabwe vajohny carson vanoti havana kushamisika nekusiya basa kwavamugabe vachiti zvange zvave pachena kuti utongi hwavo hwainge hwosvika kumagumo
I'm not totally surprised by what has happened in the last 24 to 36 hours. I expected after the military intervention that it was only a matter of time before he was actually removed from office, either by the military or the party or the parliament. And I think all three have worked together to bring him down. His resignation today is an important milestone in Zimbabwe's history.
Why is it important?
Robert Mugabe has been in power for 37 years, one of the oldest leaders in the world to today. He was, in fact, the George Washington of his country.
mutauriri vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaJohn Carson tichitaura navo vari muno muWashington DC. Zvichakadaro mutauriri weState Department muAmerica muzvare Heather Newett vati vanotarisira kuti Zimbabwe yave kutora gwara idzva uye kuti ichaitawo sarudzo dzakachena nekusiya chigaro kwavaMugabe.
What we saw today, the resignation of Robert Mugabe, is a historic opportunity and historic moment for the people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe, though, has to be determined by the people of that country. We look forward to and hope for free and fair elections. What they will do in the meantime is what we hope. We continue to urge unwavering respect for the rule of law and for established democratic practices.
His house arrest by the military last week as a coup or not?
Well, I think what we saw was impeachment proceedings, they had discussed that, and he made the ultimate decision to resign. So that's what I have. Those are the facts that I have before me. Those are the facts that I have to share with you.
So you can't address what
there are certain. I'm not going to take that bait.
Mutauriri weState Department muzvare Heather Newett. Ko vechidiki vanotiwo kudi muZimbabwe nekusiya basa kwavaMugabe. Tabata muzvare Maureen Kadema-Unga.
Blessing ndine mufaro mukuru andizvire kuti kurota here kana kuti zviri kuitika sekuziva kwako ndiri mumwe wevanhu vanga vachirwira shandiko kwemakore akawanda tichiona zvizhinji zvanga zvichiitika munyika medu zvinosanganisira kudzvinyirirwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwozoti nzarawo zvayo yakangozvimirira nenyaya yehurumende yanga isingafambise basa rehurumende zvakanaka kwoti nyange iko kungotaura chete iwe kunge uri muamerica tichibhodhikasawo ipapa inyaya yekuti mamedia freedom kwanga kusina zvakawandisa zvatanga tichiita tichimbunyikidzwa asi takaramba takashinga takangoti saka kwandiri pandakanzwa nezuro kuti aiwa mukuru uya azoresaina ndaitova ndiri padyo nepaparliament tiri pakati pekukurudzira mamembers of parliament kupasupport kumamembers of parliament kuti ngavaenderere mberi neimpeachment and ndakafara ndine mufaro wekuti handizive kuti ndinoita sei ende takanyanya kundifadza ndechekuti ndichinzwa nhau idzi ndakabva ndanzwa ruzha panze peharare yese muvanhu vakapinda mumigwagwa ende raiva mumigwagwa kunyanya vaiva vana vechidiki nezuro mautiku vachifara kuti tisu tine ranhasi redu ranga rakatodiwa nemukweguruyu asi ramangwana redu rakuraikisakuzvavanani aiva zvinofadza
imi sevechidiki kudai zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa mune ramangwana
tichitarisa ramangwana riri zvino zvinotangouya ratingati short term plan isusu zvatiri kutarisira ndakanzwa kuti batiro zamupiefu rakataurayo kuti sezvo vaamukuru vavabatsirana kuisa mukuru anga ari wamukuru webato vavo zvakare vane mumwe wavakuisa pari zvino tichienda kuelection saka isusu chatiri kuda ndechekuti tichibva tataenda chimbi nyaya yekuti maelectoral reforms aitwe kuitira kuti patinoenda kuelection gore rinouya tipinde mumijawo yemakwikwiwaya munhu wese achikwanisa kuzvikampenera munhu wese achikwanisa kuunganidza vanhu vake nokutaura zvisina kurohwa zvisina kumbunyikidzwa bato rezimbabwe electoral commission richiita basa raro risingaudzivi zvekuita saka tiri kungotarisa kuti zvakawanda zvichachinja
muzvare Maureen Kadema-Unga vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vanhu ngavafare nekusiya basa kwavaMugabe asi vasakanganwe chazuro nehope. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti vachazivisa nhasi kuti ndiani anenge otora chigaro chavaMugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 pawebsite yedu inoti www.voanews.com. ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.